Nati shuga inorema makilogramu maviri yakaitengwa nemazigi zana asi sondorapera itengwa nemazigi makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora. Nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Kune vakanga vatambira vanofanira kutopihwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga-tanga kwemwedzi uri kuuya.
Vamutasa vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo.
Itsaona chaiyo yapinda mumwedzi vashandi, mapraizi makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi.
Pane kati wande wande kari kuitika kanoitwa neRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value.
Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Eba zvinoitawo zvakare kuti even simba remari
yevanhu iri mumabhanga even iri muhomwe inge ichidererawo nekuzvakura kuti mari yawinayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvinotoite a loss of real income, pakaitika a loss of real income or a loss of value.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimuri Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZIG kuchakanganisa upfumi hwenyika nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuAmerica nemazigi akawanda zvichapa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Izvi zviri kukonzera kakusagadzikana mumusika wemari nemumusika chaiwo wekutengeserana zvinhu matingati mumastoro, masupamaketi neyatingakuti general economy.
Vamuponda vanochiri kushamisa ndechekuti pakauya ZIG rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemaZIG.
Saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muzigi yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mari iri ZIG. Vanenge vatoti ZIG handiri remangwana rinomuka raita se raderera mutengo. Saka inini ndikangwana maZIGi ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maus dollar.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mbavanu vati havakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari mumusangano. Kunyange dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu yemaZIG pamusika weRBZ, pamukoto riri kutengwa nemadhora makumi mana yemaZIG. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.